Nyanzvi munyaya dzezvemitemo gweta muzvina fundo valavhumo madhuku vanoti kana upenyu hweparamende hukasadumburirwa panzira sezvinotarisirwa sarudzo dzinofanirwa kuitwa mukati memwedzi wekupedzisira upenyu hweparamende iripo husati hwapera. Upenyu hweparamende iripo hunoguma pakati pehusiku hwemusi wa22 Nyamavhuvhu, nokudaro mazuva makumi matatu ekupedzisira anotanga musi wa24 Chikunguru. Izvo zvinoreva kuti sarudzo dzegore rinouya dzinoitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 Chikunguru kusvika musi wa22 Nyamavhuvhu. Muzvinafundo madhuku vanotiwo sarudzo idzi dzinogona kuitwawo nguva ipi zvayo kana upenyu hweparamende iripo hwagurirwa panzira nezvikonzero zvakasiyana zviri mubumbiro remutemo. Upenyu hweparamende hunogona kugurirwa panzira nemukuru wenyika nekuda kwezvinhu zvitatu zvinoti: kana dzimba dzeparamende dzose pamusoro nepazasi dzakazvimirira dzakapadzisa chisungo chekuti dzisavepo, uye kana paramende yaramba kupadzisa bhajeti renyika pasina zvikonzero zvakati tsvikiti, pamwe nekunge paramende yawirirana kuti haichina chivimbo nehurumende kana kuti vote of no confidence. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaEmmanuel Mugabe vakataurira vatori venhau kuti sarudzo hadzisi kuitwa nekukurumidza sezviri kufunga vamwe vanhu. Vaimbo vesachigaro weZim Rights uye vari gweta vakutasapulu vanowirirana nemaonero amuzvinafundo madhuku.
Kana muchitarisa constitution section 158 inoti iyo sarudzo inoitika kusati kwasvika 30 days before the date president paakasweiwa in kuti aite president. Date iroro ndi 22 August 2018, because president vakasweiwa in na 22 August na 2013. Saka 30 days before that there must be an election.
Vapfuri vanoti nyika ingangoenda kusarudzo nekukurumidza chete kana upenyu hweparamende iripo hwagumisirwa panzira. Vapfuri vanoti izvi hazvinetse nekuitika sezvo bato reZANU PF riine nhengo dzakawanda mudare.
Paruka ukaverenga futi section 158 iyoyo ine imwe futi option kuti paramendi ikaita decision yekuti tiri kuda kudissolve, kunofanirwa kuita futi election within 90 days or 90 days after that decision.
Mumwe wevaimbove sachigaro weboka rekutungamirira kunyorwa kwebumbiro remutemo uye vari munyori mukuru webato reMDCT inotungamirirwa navamogen tsvangirai vadouglas monzora vanoti vakatara mazuva esarudzo mubumbiro remutemo kudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatare zuva resarudzo paanodira.
Mutemo wedu wemaelections unoti iwo kana paelectoral president maelections mamwe anoitika mwedzi wekupedzisira kwekupera kwemakore mashanu.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti mutemo wakajeka.
Aiwa, bumbiro remutemo rinotaura kuti general election inozoitiwa 30 days before the expiry of the parliament. Saka the key date iripo ndorokuti parliament yedu yakatanga kushanda zviri pamutemo muswana ndoparipara kuzoitwa the next election. Saka date rakatopiwa haungo harimbodaidziri chero panoda kudaidzira munhu date, rinotongotopiwa ne constitution.
Mutemo unosungira kuti mutungamiri wenyika awirirane zuva resarudzo neZEC. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.